zvino no tiri mumashungo kutanga makusene yoana tiri kubva mumashungo muEben takananga kuZaka district vatiri kundoona nzvimbo dzose dzakaafekitwa necyclone saka tiri kuda kuti tizvionere tiri gurupu reparlamendi tiri kufamba kundoona nzvimbo idzodzo kuti dzakaafekitwa zvakadii nekuti so far tiri kutaura zvakanyanyisa nezvechimanimani nechipinge asi kune nzvimbo dziri muZaka dziri muchiredzi dziri gutu dziri dikita dzakaafekitwawo saka as I said kuti kubva makuseni evana tichaenda kuZaka tabva kuZaka topfuurira tosvika mubikita tondoona nzvimbo dzemubikita tabva imomo toenda kwagutu tondoona nzvimbo dzakaafekitwa magutu imomo tingetinge topedza zuva ramangwana racho then china makuseni seni tomukira kuenda kuchiredzi tondoona zvakare nzvimbo dzakaafekitwa dzechiredzi tapedza ipapo todzokera hedu kuHarare asi tenge taane ruzivo nekuona mira akaita nzvimbo dzake dziko dzakafe zvakadii separamendi tazogona kutaura kuti neexperiensi yataita sangana
saka chinangwa chenyapa ndechekuti muzoita sei kana madzokera kudare reparamendi
isu separamendi tinoita oversight yeexecutive tinozviziva kuti as we speak now the executive is like minister of local government and housing nanyamwe maministries akawanda vari kubatsirana kuweka on the impact yakaitika yecyclone saka isusu as an body ita oversight over the executive hatigoni kuita oversight on things that we've not seen kuda kuti tione kuti damage yakaitwa yakamira sei so that katava kupusha marespective ministries tinge tichivapusha tichiita oversight tichitso kuona kuti zvinhu zviri kufamba here vanhu vari kuwana chikafu here marodzi ari kuvakwa here dzimba dzakapwanywa dziri kuvakwa here so that at least think it in that scenario. So I'd like to know before and after, so that can also manage the time. You could get there within time. Kana kuti pane galaxy can get carried for. So that's why we are here, so that we can see it for ourselves before much development has been done.
Asika vamwe vari kuchema-chema vakomichi kuti mari inopiwa kuCPU haisi kukwana zvachose nekudaro pakaitika matambudziko akadai zvinhu zvimwe chete zvinoramba zvichiitika vanhu vachirasikirwa neupenyu
yes vanhu vanofanira kuchema and isusu savamiriri vavo inofanira kungewoso tichimeka sure zvinhu zvinoitwa zvakakwana kune adequate mari inoendesa kumaactivities iwavo people are taking care of vakakuvara vari kurapiwa and vakafa vari kupuwa different burial and all those things soda kuti zvinhu zvipike isusu ezimbabwe parliamendi ndobasa redu iroro rokumirira vanhu vanhu vakatisarudza nokumeka sure that tichiita oversight hurumende kuti make sure that they don't do zvinhu zviringe zviri bit wiki.